Achitaura pakuvigwa kwavamugabe nezuro kwakutama hanzvadzi yavamugabe Amerika naGata vakatimanyepo kuti vamunangagwa vaiva manikidza kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba enyika kuHiroseka.
Ndoda kutanga ndameka shuwa kuti ndatenda His Excellency vamunangagwa nokuti vakanzwa kana tina achivati ko imi mukadaro vana venyu vakataura mukataura vana venyu mapa kufa. Munova expecta kuitei? Vakati ndino expecta kuti vaite zvandavaudza. Vakaenda zvepamberi vachitaura kakawanda kuti isatisi kuenda pamberi pefamiri. Saka ese madiscord ngaaende kwaanokodzera. Vamunangagwa vakataura pachena kuti ngazviitwe zvandinodiwa nemhuri. Saka ndinovachenyura pana izvozvo.
Mashoko ayakatsinirwa nemwe hama yavamugabe vaota Chidhakwa avo vakatenda vamunangagwa nehurumende yavo neruyamuro rwavakapa mhuri yavamugabe mukurwara kwese kusvikira pakufa.
Ndinoda kutenda zvikuru ndichitanga nokutenda vamunangagwa nehurumende rwendo rwababa tivasvike pazuva ratiinavo nhasi haruna kunge rwakareruka kwete.
Vachidhakwa vakapomera mhosva yekusawirirana kuti mutumbi unovigwa kupi kuhama dzemushakabvu zvikuru madzishe.
Kumagusungo ndine shoko rimwe chete. Tiri veumambo tose imwee, tinochinjana uzvimba, tinochinjana ubeperere, tinochinjana uchidziva dzewedu tese. Asi ndoda kuti kwamuri please, kana mhuri yabeperere yawirwa nenhamo, let us leave mhuri yabeperere idecide what needs to be done. Isu totera tichisapota mhuri yekwabeperere.
Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA, Professor Lazmo Maduku, vakati vakauya kuzoviga vamugabe sezvakataurwa nemhuri kwete zvekunyepera zvakaitwa nehurumende yavamunangagwa iyo yakanga isina mumiriri parufu.
Chechipiri zvendechekuti ndaida kuti nditaridzewo mhuri yavamugabe itaiwa isu toendera nazvo shuwa nezvavanenge vataura. Kune vamwe vatungamiriri venyika vezanupf kakuti kwacho nana president vanongomhanya vachiti aiwa tinoremekedza vataurwa nemhuri, but hatisi kuvaona panapa kuti vati havasi kuremekedza, kungotaura chete nemuromo tinoremekedza zvataurwa nemhuri asi hatizooni kuremekedza kwacho.
Profesa Maduku vakati manyepo kuti kuvigirwa kumusha kwakaitwa vamugabe kunoderedza chimiro chavo, vachiti zvichaita kuti munhoroondo yavo zvizivikanwe kuti vakabviswa pachigaro nechisimba.
Pamutaverera hisi yamugabe munenge zvingoti akazovigwa kupi? Vakamuzova zvakadaizvakacho vana mutaurirwa maiaka kuti saka iye paakafa akaramba kutaiwa kuia nekuti hakuna kuti saka nyaya iyo haichabudi mabhuku echi.
Vamwe vanhu vairambidzwa kupinda pamba pavamugabe zvichinzi panodiwa veukama chete. Mumwe wevakarambidzwa kupinda ndiamai Susan Murodza, avo vakati havana kufara sezvo iri nhengo yebato rezanupf yakasimba.
Hachidiwa vepadhuze dhuze
naiye
mufi vepadhuze vemumba ndozvataitwa funga kwangu, kunyange shamwari yako inouya parufu rufu harina kuti wepadhuze munhu wese anongochema. Ende kubvira zvichitanga ndisiri vanhu vacho tichinzi mayouth endai munojoga tichiendeswa kwese uko kwataenda unojoga tichiitwa sei tichiitwa sei, asi nhasi tiri kurambidzwa.
Vamugabe vakavigwa pachivanze kumusha kwavo, izvo zvakakonzeresa mutauro wekuti vemhuri yavo vari kutyira kuti dzimwe nhengo dzemutumbi wavo dzingabviswe nevavengi vavo. Izvi zvakanyanya kutaurika pakatendwa mudzimai wavo amai Grace Mugabe naamai Gata kuti vakachengetedza mutumbi wavamugabe kuti usaitwe zvechivanhu. Vamwe vainge vari kwazvimba pakuvigwa kwavamugabe vanosanganisira gurukota redunhu reMashonaland and West amai Mary Muliswa Chikoka pamwe nevakambotungamira sangano revakarwa hondo vaJabulani Sibanda.
Ndinongoti aiwa vakange vari baba vanga vaine tsi
tine rudo ndinongoti ndo mashoko chiti handina mwakaono andira unditaure mwakaono thank you ziyabonga tatinda wasandisana thank you
ndakamirira studio 7 kwazvimba ndine apa chigoriwa.